chirongwa ndevekuti urara kunyaradzo musi wechitatu nechina mwarara ndimaoni kwachirara wozomukira musi wechishanu mangwanani kuenda pamutare mangwanani echishanu ndipoanosimuka kuenda koende mutare kuti waenda kunorazwa saka vanhu wese vanenge vachida kubata muoko wacho wemhuri vari kusangana kumba kwehanzvadzi yangu vanogara kucranbourne sepamusana pecovid kungori kwaona shimashima anokwanisa kuuya vachiungana musi wechishanu zinda sezvandataura kwavasisumuka vaenda kwamutare kuti kati vasvikire sevhisi rusando rwemusi wechishanu paold mutare mission unokwechitamiriwo nabishopu wenu bishopu nyawadiwa
ndiani vakakwanisa kunge vachiperekedza mutumbi wareverend kuenda kumusha
tisu taida kuendawo asine nyaya yecovid takashaya mavhaksini tangasati takwanisa kuti tawana asi mukoma wedu mukuru mumba ndiye baba wemba musango mumaoko matanda ari kuuk ndiye anokwanisa kuenda akasumuka musi wechipiri anosvikira nawo pamwe chete naamai kuzimbabwe panhambo imwe chete iyoyo kuma12 dzemasikati kubva kubatsirana kuti ofambisa urongwa sei wari kuhare kwacho
mati acho aradzikwa kuold mutare urongwa hweko hwakamirawo sei
old mutare ndiko kuno kune kana uri mufundisi wemethodist shinabi methodist vafundisi vazhinji vanoda azvawo kuti kana vashaika vanekwanisa kuratidzwa kwavanoda kugara kana kuti kuenda kuold mutare saka vafundisi vazhinji vanosarudza kuenda kuold mutare kuti varadziweko asi urongwa cho huriko ndevekuti kune rusando rwemangwanani kumateni dzemangwanani paold mutare mission ruchange tichitukanirwa nabishop newatiwa pachava nevo kutaura kwakawanda vanhu vakawanda vanenge vachitaura kana zvapera pachazovawo nekudya kuriko koshama variko kana vangabve vabva kudya vanda kunoradza baba paold mutare pacho panhangwe dza12 ndipo vanenge vava kuradzwa asi handizivi kuti neprogramu yavo vanozvikwanisa here kuti vazviite in 2 hours here kuti vakwanise kuita rusando nekudya nekuvaradza munhambo iyoyo asi nonzondera kuti vange varadzwa kuma12 dzemasikati
imi semutauriri wemhuri ndeapi mashoko ekuonekana namufundisi maoko matanda amungapira vana vezimbabwe
isusu kuno kuamerica takamirira mhuri yese vekuno varora nevanenyina nevakwasha vehanzvadzi tichiri kushuwa baba nekuti vanganga vaine upenyu hwavo vanga vakazadza mhuri yese saka isusu tiri kuti kune mhuri yekuzimbabwe iriko vari muchechi yamana shamwari basa ramo maoko menyu rekuti muradzike baba basa ra mumaoko menyu kuti kunyaradze mbuya maoko matanda variko nemukoma wangu variko tichitombotendai mese mwari kubata basa rekuti baba varadzwe nekuonekana nesu isusu kunoko tichirambawo ndichindovamirira nekuporawo umbo hwavo uyo wakatisiyira kunoko
zvii zvikuru zvamunorangarirawo nazvo baba reverend maoko matanda
isu vari kuno kuamerica ndine chishuvo tikuudza baba baba wedu semazwi kuonekana munhu aifarira kubika abikira varora vavo waibuka muswe oxtel yainaka chaizvo waibika sadza waibika mazondo aidiwa nemhuri yese saka tichange tichivasuwira munhu anga nenyambo dzake dzaanga nadzo munhu aida kusekesa vanhu zvake munhu aida kurima munhu aida kufara munhu aida kuseka asi munhu aida mwari wake mubasa rake saka isusu tiri kuti musi wa9 April pawari kuwigwa pawari kupotswa pambaye zvakanaka chiwambu hwesa isusu semhuri takazofunga nekuroga kuti baba vawigwe musi wa9 April nekuti ndiwo musi uyo hanzvadzi yangu mai mbewe Victoria mbewe aridangaridangwe mhuri medu ndiwo musi uyo wakashayika saka isusu takafunga kuti zvikakodzera kuti tibva tangovaradzawo wazwele ino mwana wawo wakashaika. Tangatika na choice mairi ya kutanga ngari ya msa nane ya kwa chipiri ya ngari msa 15. 15 ndo msi uwa kakwawa. Mwanae wa 81. Asi mai mzimai wawo wakati ngakiti ya msa 9 na ya kwa saka tunutenda nyongwa ulipo tunutenda ni wakumirira tunutenda na cheche yese ya batabasa tunutenda ilimu kutuwe kufoisi America, we do all the kind of pupure, no kind of